Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kwavanesu mchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufane zuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yeCovid-19. Progressive Teachers Union of Zimbabwe inoti vadzidzi vakawanda vakanonoka kutanga kunyora bvunzo nezuro chipiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufane zuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Gumi vakafa muHarare, vasere vakafa kuManicaland, vanomwe vakafa kuBulawayo uye vatatu vakafa kuMashonaland West. Kumasvingo kwakafa vanhu vaviri sezvakaitikawo kuMashonaland West. Mashonaland East yakarasikirwa nemunhu umwe chete sezvakaita Midlands. Nezuro vanhu chiuru chine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1365 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Mazana manomwe ane makumi manomwe nevanomwe 777 vevanhu ava ndeve muHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi manomwe nevana 174. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nevatanhatu 106 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nevapfumbamwe 49 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vari zviuru gumi nezvinomwe zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevana 17,194. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere ane gumi nevatatu 11,813. Zvichakadaro, apo huwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa neCovid-19 muZimbabwe huchiramba huchikwira, nyanzvi mune zveutano dzinoti Zimbabwe yakarasikirwa nenguva yekugadzirira kudzoka kwecoronavirus. Nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu Dr. Evans Masitara vanoti hurumende yaifanirwa kunge yakataura nevemabhizimisi, vezveutano, vashandi, vashandirwi pamwe chete neruzhinji rwevanhu mukufambiswa kunofanirwa kuitwa lockdown iyi kuitira kuti vanhu vanzwisise uye kuti vabatsire mukuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Taedza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, asi havana kudaira nharembozha yavo.
Makeses ekorona akuwedzera especially paholiday yatiri kubva kupfuura inei. Tikaona even statistics dzazuro nedzanhasi, tinoona kuti zuro kwangu kune 564 manew cases ne4 madeaths. Zanhasi vangu vachiripota 1,365 new cases ne 34 madeaths. Saka tikuona sekuti second wave yapinda muZimbabwe zvine hacho.
Zvino kana tikatarisa mafambiro anga achiita zvinhu kubva zvatanga chirwere ichi, munoona sekuti Zimbabwe iri pakanaka here zvekuti ingakwanisa kukontrola chirwere ichi?
Handizofunga kuti tikuita zvinofanira kunge zvichiitwa, nekuti nguva yekugadzirira takaita sekuiwana mbijana, taifanira kunge tava pachinhano chiri nani. even pane zvinhu zvakaita sekungotesta vanhu nezvinhu zvakaita sekuwanikwa kwemaventilator muzvipatara.
Palockdown yekutanga vanhu vakaneseka zvikuru nokuti vanga vachiti havasi kupiwa rubatsiro vari mudzimba. Chichaitika pachii nokuti tongoona sekuti ndo zvimwe chete zvakaitika pokutanga?
I think lockdown yaifanira kutanga yaitwa maconsultation nemabazi akasiyana siyana. Enyika even ma informal trader nevamwe voona kuti zvingaitwa sei kuti vanhu vabatsirike, nekuti muitiro waaita zvinhu zvavo tingati copy and paste yekungotora zvokuitwa kune dzimwe nyika vobva vazviita muZimbabwe, asi maconditions atiri kushanda mari akasiyana. Yedu economy is very informal, saka ukati vanhu vagare mudzimba musingavapi social support, munenge muchiti vanhu vacho ivavo vachadyei vachararamei. Muonero wandichaita tichatozowana crime ichiincreasa nekuti vanhu vanenge vaomerwa vasina chokubata.
Kana mukapiwa mukana wekutaura kuhurumende kana kuti kukurukota rezveutano, chamungaribatsira nacho chii panyaya iyi?
Ndofunga kuti sekutanga mazvipatara zvofanira kukapasitetwa, zvipatara zvofanira itwa zvishande, because infrastructure yacho iripo kumaprovinsi akasiyana siyana, asi nyaya yekuti zvekushandisa zvinofanira kuvepo. Zvipatara zvese maprovincial hospital at least anofanira nemaventilator anokwanirana nemanumbers ati kuexpecta. Then chepiri, vashandi vanofanira kubatwa zvakanaka muzvipatara zvacho, because nyange zvinhu zvikavepo kana vashandi vasipo, still ticharasikirwa neupenyu hwakawanda nenyaya yecovid. Then chetatu, nyaya dzelockdown dzizoda kuti of course the concept is okay, but zvinhu zvichida planning yakatiko nemaconsultation akatiko kuti pawanike balance between kusaparadzira kwechirwere neeconomy, kuti economy ishande but chirwere chicontrolewa. Ndofunga kuti times vanoita mamuvhu anenge ari drastic, zvichiva izvo zvinongozokonzera amwe matambudziko.
Mataura zvinhu zvakati wande zvinoudza mwoyo. Dr. Mastara, munofunga nyaya yedu muZimbabwe ichapera sei?
Amen, hatisi tinongoona nenguva, asi tine shuviro yangu ndeyekuti dei vatungamiri vedu vawedzera hanya neupenyu hwevanhu
avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu. Dr. Evans Mastara vari parunare kuHarare neStudio 7. Dambudziko redutu mupengo remhepo nemafashanu emvura kana kuti tropical cyclone Charlene rakazorora Mozambique neZimbabwe zvisina ukasha sezvaitariswa nevamemiriri ekunze. Vanhu vakawanda vanoti kunyange hazvo rwendo runo hurumende yakakurumidza kuvabvisa munjodzi, zvakabudawo pachena kuti gadziriro yacho yakanga isina kumira zvakanaka. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo. Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuChimanimani vaPadion Maguta vanoti kuungana kwakaita vanhu munguva yedambudziko remafashion eCyclone Charlene kunogona kunge kwakaisa vanhu vakawanda kunjodzi yokutapurirwa denda reCovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Pari zvino kuChimanimani kuno mungangu matiri zvinhu zvatoite zviri nani bichana. Mvura kubva musi wa 1 hatina kuzoramba tichigashira mvura yakawanda iri kunayawo hayo apo neapo, asi yadzakira. Chechipiri ndechekuti tata nemazuva akati wandei, almost ma6 or so days tisina magetsi. Ndiri kuona anasi magetsi anenge ariko, plus network yemafoni connection yacho is improved, because pasinawo magetsi network unogwinotinesei. Then chimwe nyaende kuti vanhu vakanga vapinda ma evacuation points especially muno mungangu pane ma local evacuation points akanga aiswa apart from akaiswa vanhu vakabva muno vakanga vari matende vakaenda kunana Mutambara Mission St. Patrick's vanhu ivavo vese vakapedzisira kudzokera kumba taenge kuita kachimbo kekuti dutu mupengo chalini unenge adarika because pakanga pari kutya vanhu kunyanya musi wa 31 pakapanzi between 4 to 6 a.m. ndio panofanga achisvika muno musimani mani zvine simba saka vanhu pakaona kwaedzawo zviratidza kuti kunze kwavhurika vanhu vakabva vadzokera kudzimba
muri kufara here nemagariro anga akaita vanhu kunzvimbo dzavanga vaendeswa idzi kana kuti kuma evacuation points
kugara kwanga kwakaita vanhu vari pama evacuation points tine zvatakaonawo kuti vakanga varongawo kuti vanhu vaende ma evacuation points vakagonawo chose but mune makanga makasarira maissues to do nekuti vanhu varimo nyaya dzechikafu dzechifambiswa sei nekuti kwainaya vanhu vanga vasina pokubikira vanga vane zvokubika zvacho vamwe vanga vasina zvekudya vanga vasitorina saka ndimawo machallenges atakaona iwayo takatarisana necovid-19 vamwe vakanga vachiva vasina mamask and mamwe papa ine overcrowding then masanitation facilities edu matoilets akanga ari mashoma nenyaya dzecovid dziri kuenda mberi
asi pane zvinhu zvakaparadzwawo here kunyange zvazvo mvura nemhepo iyi zvisina kunyanyorova
in terms of my damages kuparadzwawo nokuti mhepo zveshuwa musi wa 31 iyoyo yakati wandei nemvura mune dzimba shomaniniwo dzakakwatirwa marata mungangu neflea market yemungangu mumwe yakakwatirwa marata then muodlocationwo mune dzimbawo dzatakaonawo dzakakwatirwawo marata but madamages zvawanga asina kukura saidai hazvinhu zvakangoitikawo izvozvo
ko urongwa hwekudzosera vanhu kumisha yavo wakafambawo sei
kufamba kwavanhu achidzokera kudzimba vanhu vakafamba zvakanaka hatina patakazova kuti wakazodzokera wakasangana dambudziko vanhu vakadzokera mudzimba dzavo nanhasi tikutarisira kuti zvinhu zvakanaka in terms of madeath kana kushayikwa kwevanhu hapana munhu wakashayika mumwe panguva yakafamba chalini kana kukuwara tina maripoti akadaro
mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuchimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kuchimanimani sangano reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti vana vari kunyora bvunzo vakawanda nezuro vakanonoka kusvika kunzvimbo dzavari kunyorera bvunzo nekuda kweurongwa hwekumbovhara nyika kwemazuva makumi matatu kana kuti national lockdown level 4 senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 mutungamiri wesangano iri Dr. Takwashira Zhou vanoti mapurisa aiva mumigwagwa inopinda mumaguta nemumadhorobha emunyika vainonotsa kufamba kwemabhazi nedzimotikari izvo zvakakonzera mitsetse mikuru yedzimotikari nemabhazi zvaive zvakatakura vanhu vaipinda mumaguta vaisanganisira vana vari kuita zvidzidzo zveordinary level neadvanced level avo vari kupedzisa kunyora bvunzo dzekupera kwegore dza2020 idzo dzakambokanganiswawo nekumbovharwa kwenyika gore rapera nekuda kwecovid-19 studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe kuti izvi zvakakanganisika sei ngatinzwei vazhou vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri
wanguta receiver maripoti kubva kubulawayo kubva kugweru kubva kumasingo kubva kwamutare kubva muharare nokuno kwakawanda maurban areas zvinoratidza kuti vana vakawanda vatadza kunge vachibata nguva dzokusvika kuti vanyore mazamanation zvichitangana 9 o'clock nokuti maroad block anga ari kwakawanda vazhinji vasva kumahalf 9 vamwe vachizosvikawo kuma10 zvinova zvapa kuti vana vakawanda vange vachidisturbeka nokuti vanenge vafunga kuti havachakwanisi kuti vanyore izvi zvinongoratidza kuti hapana planning yakakwana yaitwa nezimuseki uyezve neministry of education kuti mapurisa anga achiwanikwawo achibvumidza avo vanonyora mazamanition kuti vakurumidze kupfuura vachienda kunonyora mazamanition hapana urongwa hwakajeka
saka vana ivavo vazokwanisa here kunge vachinyora bvunzo vanonoka kusvika ivavo
hongu vana ava vanyora asi munongoziva kuti mwana unenge adodisturbeka mupfungwa nokuti vamwe vavo vane hana nhete saka vanozonyora havo asi kuti kana vadisturbeka zvinopawo kuti zviaffecte performance hapana vasina kuzonyora asi izvo zvinoaffectesa vana nokuti vamwe vachona vanga vatononyora vari vana vakutochema ufungwa kuti havachatenderwi kuti vanyore mazamanishen saka zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika nokuti zimuseki neminister of education dzinofanira kuona kuti pane transport yokuti vana vasvike nenguva kuti vanyore vakadekara uye hana dzakawa.
Imiwo sesangano repTUZ mune matanho amuri kutorawo here kuitira nyaya iyi igadziriswe tichiona kuti vana vachiri kutarisirwa kunyora bvunzo.
Hongu takangurita provider atinoti professional advice kuministry kuti senguva yakadai transport inonetsa ngakuwanikwe angava kana mazupco anoprovhidwa nehurumende anenge achitora macandidates from mapick up points achienda kuzvikoro saka zvino zvatinofunga kuti ee zvakaita izvi zvingapa kuti vana vakurumidze kuti vasvike kumaexam centers asi tinongoona kuti zvese zvatinopa seprofessional advice hazvikurumidzi kutorwa nehurumende nokuti havadi kuti vatore professional advice.
Tichikarisawo vadzidzisi vari kunyoresawo bvunzo pamwe naivo vana vari kunyora bvunzo muri kuonawo here paine kudzivirirwa kubva kucovid?
Hakuna chakatijeke kuvadzidzisi zvinotonetsa kuti kana abata necovid indodha yazionera saka iso totoudza varayiridzi kuti hei zimuseki siyanai nayo basa rezimuseki harisi mendetari varayiridzi havamanikidzwe kuti vange vachienda kunovhijeta zvezimuseki izvi nokuti zvine njodzi saka ministry of education nezimuseki hadzina hanya noupenyu hwevarayiridzi saka munhu anenge akongobatwa necovid indodha yazionera vazhinji vari kutoshaika izvezvi.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwafira Zhou vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti mapazi ose ehurumende anofanirwa kuve nevashandi vanoita zvikamu makumi matatu kubva muzana kunze kwezvekuchengetedzwa kwenyika vezveutano vezvekurima vezvezvicherwa vezvedzidzo nebazi ragweta guru renyika vachiti zvekare varayiridzi vashandi vanokosha. Muchronicle zvidimbu zvidimbu zvemutumbi wavaroy dikinya avo vakadonhera mumawere eimwe nzvimbo yemapopoma evictoria falls musi wegorebva wakazobudiswa munzvimbo iyi nezuro. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pemwana ane mwedzi mipfumbamwe akange akaberekwa naamai vake anonzi akarohwa akafa nemapurisa anonzi akange achidzinga vanhu parenki vachiti vaende kudzimba dzavo sezvinodiwa nemutemo wekurwisa coronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Team Restudio Mose Makadini ndidango pfunzawo zvangu kuti makotsirudziko iwaya makotsirudziko kuti munhu anodrive asina license ouraya vanhu aupuwa community service asi munhu angosimudza placard onzi 10 months in jail makotsirudziko chaizvo chaizvo nyika yekupiko iyoyo inoitika zvinhu zvakadaro izvozvo zvinoshamisa chokwadi.
Ndisisi apo vatereri vestudio 7 ndiri kuno zvangu kumarondera tiri mulockdown in 31 days umu tiri kufanidzara vanhu vamwari zvinhu zvakaoma kuna mabasa tiri kungotenderera tanga tichikumbirawo chikumbiro chikuru kubva kuzimuseki kuzimuseki kubvawo macetifiketi a2018 macetifiketi a2018 zvika iye zvino 2021
hapana kana atauya kunotsvagwa mabasa kunyuka chekunorambwa mari dzau dzisiriki zvinseki ngaiti nzvireo tsitsi vanhu vamwari itipewo macetifiketi ngaimbounzawo macetifiketi pane kungoramba ichingounza maexamu tichinyora pobuda mari dzau dzisiri pasingatsvage basa A-level ne-O-level zvese maita basa vatereri
mangwana nakanaka pastudio 7 ndinokumhorosai mese vana mukoma jonga namukoma tanuka wande chokutanga chandiroda kutaura pamusoro pa monzora haasi type yekuti angatonga nyika because monzora ane makaro akanyanyisa chechipiri ndinoda kumhorosa vadzimai vangu vari kumberengwa anonzitsiku ilekorocho pamwe chete nevana ndikomhorosa maikuru vangu vari mumesina vanonzi maiprinsi pamwe chete nehama dzangu dzese dziri kwamaranda ndatenda
mangwana nemangwanani akanaka master studio 7 aini ndinoitwa mai muyo kutaura ndekukwekwe ini ndine nyaya ndishungurudza yekuti mapurisa basa remapurisa ndikufuzawo vanonzi mupurisa wese muzimbabwe kuti ravanonzi basa remupurisa nderei harisina kuchengetedza vanhu yeri zvoka nemapurisa akurova vanhu kusvika pakufa kuuraya mwana muchechi asina chaanoziva zvokwadi tikutongwa nemhondi ende vasadaro mapurisa chero vozogara mapurisa nemasoja anotsikirira kodzero dzedu isu vanhu macitizens emuzimbabwe hatisina rugari nekuda kwevanhu ivavo zvichiri zvecovid-19 here kana kuti zvava zvematongerwo enyika
makadiko vasamarari vestudio 7 nevana vezimbabwe iyi nhamo yose yamunoona i musazoti pamunopiwa masuitsi mumokangamwa nhamo iya muno murambe munayo munjere nokuti zvakaitika izvozvo kazhinji sure uku vanhu vachipiwa masuitsi kana mavhotsi osvika iyozvi nhamo iyi yamunoona iyi kana mavhotsi ava kunosvika ichapera kwechinguva ichocho kubva kwekuda kuitwa mavhoti vanhu vachapiwa masuitsi zvinhu zvoita sezvanaka zvichinzi zvanaka ndo zvichaitika izvozvo saka musakanga mwachazuro nehope garai muchiziva muzhiri nomuririro wayo haiuregi zvinhu izvi zviri kuitika izvi takanguri tazvivona kubva kunana 2000 sure kwakare zvokuti panoti vanhu vakaita mavhoti pachangobva kuitwa mavhoti panotambugwa sterengi kana kuda kunoitwa mavhoti zvinhu zvoita sezvagadzikana saka regai kukanga mwachazuro nehope muna 2023 vana vezimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zviri kuitika muamerica tichienda pamhepo mavhoti ange ari pakati pokuverengwa musarudzo yemasineta maviri edunhu regeorgia mavhoti anoita zvikamu makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana ange averengwa vese vari kuwana mavhoti akawanda vachichinjana utungamiri pese panopera kuverengwa mavhoti anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana mugeorgia chizvarwa chezimbabwe chinoongorora zvematongerwo enyika vasimba usore avo vari kuona mavhoti esarudzo achiverengwa kugeorgia kwekare vanotiudza zviri kuitika
pari zvino ielection iri kunzi nenyika yacho iri critical saka zvati kuone zvinezvi nemavhoti akuverengwa tichikuona madhemocrats ariwo ari kufanotungamira but pari zvino ingori 30% yegeorgia iri kuti ichiri kuverenga
so kuona kwenyu munoona sekuti madhemocrats vane simba rakawanda here rokuti vangabudirira
its too early pari zvino panitinetsei kutaura nendava yekuti izvo madhemocrats kwavari kutungamira kwacho ndokwa makatarichwa kuti vasatungamirwa havari hachine nyaya kujimbo dzakabatwa nemarepublican saka mavhosi wayo edzimujimbo dzakabatwa nemarepublican hachata apinda saka kunenge kwakutogomirira kuona kuti kana nzvimbo idzodzo idzo dzaverengwa mademokrati anenge ari nechepapi ngamusakanganika kuti state inegeorgia yanga iri republican saka kukheta mademokrasi to be the first time I think right in 20 years here pakunenge kuine mademokrati democratic senators
kana kuri kuti mademokrati atadza kutora zvigaro izvi kutonga kwa Biden kuchafamba sei
kunenge kwakutoda manegotiation akawanda nema republicans congress ine mademokrati saka kucongress vari neti sazvinoita kapa anenge paitwa mitemo mucongress ichapfuura nekusenate saka ingapfuura nekusenate ndasenate inge ingazara marepublican kureva kuti zvaanenge vachida vabiden zvinenge zvichida nemadhemokrati kunenge kwava kuchitsvaga manje kutaurirana nekuwirirana nemasenators kuitira kuti zvinhu zvifambe otherwise ya panotogoita kanyaya dzichana sezvo president Biden vano maprogramu avaroda kuita uko mutungamiri wemarepublican wekusenate ari kuvimbiswa kuti aiwa zvese zvamuri kuda kuita hazviendere mberi
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chinoongororazve matongero enyika vasimba usore vari parunhare kugeorgia nestudio 7 kake homeboy sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafaa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yecovid-19 Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.